Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvinechibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Mube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo, mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvine zvakachingopotserwa imomo, zvimwe zvinenge zvemarucho zvine zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yedora Pindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizi Sakubva. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Mube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo. Vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padande mutande reZoom, vaNcube avari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachawana vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare. Vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion. African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion. Nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari, Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino, izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira. VaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering. Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Inyaya yakanaka, and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs, chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvinechibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo ku IMF no ku World Bank no kuna Africa Development Bank no kumwe kwese uko. Saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chavandu munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo. Danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari chaye Zimbabwe ye Zimbabwe Gold Ziggy nokuti tinozvaitsi kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pa kuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Professor Masocha zviri kuda kuitwa nenyika izvo kuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti andivoni zvibuda. Andivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti. Nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa imari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zveufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Andivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsvaiyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvinhu zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda nenivo ndichitaura ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza inguva dzaikoko, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwisa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisaro kunogona kukonzera yatingati escalation kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzaakuzotatsurana. Nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwisawo kwayakaitwa neIran, asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya iyi inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nekuti pari zvino tiri kuona kuti Israeri iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah, iye zvinhu zviyabe naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya idzi here?
Nyaya yehondo yekuIran neIsraeri ichavhiringi dzavaBiden zvikuru pasarudzo, nekuti chimwe chatichaona chicharamba chichiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi zvichakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi, nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi zvicharwadza homwe dzemaAmericans, zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC, uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine puti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizisa kubva, iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizisa kubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. Varegis Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDorapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kukuna even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoswedera Sakubva vana odzapa zvese pollution yese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese vanokonsuma mvura vari kuzasi uko. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchozo zvakawanda munhu wozongopinda moto dai aakuenda.
Vapita Matimba mugari wenharaunda yeDora vaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvechova pollution imwe yakanyanya ende zvirwere tosangana zvakasiyana especially nyaya dzemudumbu nekudii, nekuti dumping area yaivaswa zvinhu zvakawandisa apa hove dzemuti kupota kuti chizidya dzivuya dzitengeswa ndodambudziko ratosangana nazvo dai zvagadzirisa.
Alukumandava mukungatu mumwe wemhuri dzinogara mumakombe kombe erwizi Sakubva.
Ari zvinezvi mvura yaSakubva iyi kazhinji kacho isu hatishandisiba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus nemasuwa. Zvisi mvura inoshandisa mvura nemaballs takachererwa nehurumende ari muno, aro tichiri naro sokuti tine ball 1 imwe yacho isati yapera kudini kugadzirwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro.
Pollution ya mortara rukitika msaku barefa ikune mtemo kantono ti anopoluta ndi anobata the polluter pays principle ndo yono kana kutezerwa ni ema ini basare ku enforce ama environmental issues.
Amai Alice Rutara vanoshandani sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakati komberedza Environmental Management Agency EMA vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri. Amai Rutara vanoti
kubazi Environmental Management Agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasa kubvarefa. Kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda. Zvakadaro ema yakatura matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru rekuta remutare kuvhara maleakages muguta. Ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu. Vagari vanokurudzirwa zvakare kumhanyara pose pane best sewer kukanzuro yedu.
Vakafanwa kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vachausisa dondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda.
Tanga tichiedza kutsvaga mumasenda zedu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano nesuwa iri kutaurwa nezvayo. Asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza, maresidensi edu, mastakeholders akasiyana siyana kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai idzi vanoripota kumaofisis edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yeCity of Mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya.
Dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari, makambani pamwe nemakanzuru. Izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi ehurumende atora matanho akakodzera ekuona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye newe makambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda. Vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 kudora pindo Mutare West, ndini Sydney Size.
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tomakatiko vanamukoma Jonga, vana Blessing Zulu apo vanamukoma Chanonoka wande paStudio 7. Tokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarare vanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarare. Zvichavanokugona kukanzuro yavo chanongona kukanya zvinhu zvevanhu. Chamusingaoni chii kuti muZimbabwe hamuna mabuilding manyowani? Chii chamusingaoni? Chamunongona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari. Munodiko imwoni wekanzuro yeHarare? Kanzuro yekuita sei yamungona kungopfutsira vanhu? Hamuna chimwe chamunokwanisa kuita sekanzuro? Hapana kana chimwe hwani chamunokwanisa kuita sekanzuro? Kusara kwekungopfutsira vanhu zvinhu zvavo? Ah, munonyadzisa imwoni kuZimbabwe. President avo enyu iwavo kuna president wakada sei vari kuZimbabwe? Hakuna president wakadaro mani.
Paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndipokuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion yewe bhondi yebhera yechino nechino vanana Malawi avo vane dhemu renzomba handifungi kuti vanotoexporta havangori nematambara avo kubvira independence vakatotanga kutore independence tisati isu. Saka chetinomboti tiri kupemberera makore ku45 ekuzvitonga kuzvitonga chii? Hatina zvati hakuna kwatiri kuenda, kurima chaiko kwatiri kuenda. Nyika inoti changosara yayo makomba makomba chete paasi apa angove makomba upfumi huchienda kumachina marussians nemabelarusians nehama dzenyu. Asi chandaido kuyambirai ndechekuti ndo zvaiita Mobutu Muzairo hama dzake hadzisi kuenjoya dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rinoresi.
Nini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo irikubvuma kuti iyo irikukambena but now kana chamisa kuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzwi kuita makambeni and vari kuziva kuti vanoti mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ndavasapatisa vanhu ma
pastudio 7 vajonora ndemiri muri sei nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi ndakanyatsozviona kuti haichashanda zigari shandiri mufundo yavasiyavo $ riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari iyi haichashandi ukaisa data rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi ngavasiyane nazvo ngavambosiyiwo usa rimboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete
itwa libatengezi ndiri pano zvangu pasouth africa pajuz apo ndanga ndichida kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei rikufamba sei dai vatizamirawo kuti vatibudisirewo mari ine uremu huri nani so far tikatotarisa kwaratangira zvaro kwacho kuti padhora reamerica tinobudisa mazigi 13 ratotangire kure chaiko chaiko ngavazamewo kutigadzirira mari iri nani
tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mutungamiri wesangano rebasketball union of zimbabwe vajoe mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eafrica basketball league ayo ari kutambwa mutonamendi inonzi nayo kuegypt pari zvino vamujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
It's unfortunate kuti Zimbabwe isusu timu yedu takakwalifaya kuti itambe kumakwikwi aya haina kuzokwanisa kusvika kuegypt but tirikufara nenhau yekuti for the first time since competition yebasketball africa league yakatanga competition yegore rineri ndo pakakwanisa kuti timu yedu yekuzimbabwe iende the service takwanisa kuenda up to the round of 16 chivakabzi vatambova achiva timu yedu jbc yekuharare ndiyo yakahwina mafinals edu yemuzimbabwe kuti iendewo machampion machampion edu ava vakwanisa kuenda kupwana ndokwekuine maqualifiers ezen 6 kanditi zen 6 ndikutaura manyika dzemusouthern africa vana angola mozambique zambia south africa zimbabwe esusu namibia lesoto swaziland and so on vari muregion yanamalai bisipo yakaenda ikoko yakanohwi yakakwanisa kwalifya kuenda ku the next round yenguri round of 16 ndivo kwayakaenda kusouth africa tambaona matimu ikoko dzekunana burundi dzekunana cameroon and so on kupretoria unfortunately jbc kupretoria haina kwanisa kunobudirira asi competition yatiri kusapota yatiri kumhanya nayo
pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino
nyika ndichokudza excitement iriko kuzimbabwe ikozvino redbol maqualifier edu atinoti manational championship ari kwanisa tune kugweru ndiyo kuchasangana machampion emuzimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo and so on tichange tine mateam 10 evarume ne8 emadzimai vachikombira kuti vane champion emuzimbabwe champion iyeye ndiye achaenda unozoprezenta zimbabwe at the next edition yebasketball africa league saka ndepatakasiyira ejbc tirikutarisira kuti next edition tichienda another step further
iwo mutambo webasketball wakamira sei munyika pari zvino uyezve shuviro yenyu ndeyeyi
basketball isport yandingati iri kukura steric muzimbabwe inifeti ndingatoti iri kukura kudarira vamwe masports ese muzimbabwe iri kukura steric ine strong presence kana tichitaura kumaprimary schools muzimbabwe tine another very strong presence kana tichitaura ma secondary schools in Zimbabwe, including in a private school as well, as my rural school basketball rico. So we are not supporting Nyanisa Kuba Kuma stakeholders SM basketball Kukura. Ku club level, I should think in terms of numbers, basketball number two, number three, could I get a football can I athletics in terms of numbers, basketball Kukura.
Mutungamiri wesangano rebasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7 vari parunare muBulawayo. Muchirongwa chenyu chemagitari choSondorino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Raquel kwainona remagitara achinzi Reki. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvan Zvininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. Chinogitare ndakazvitanga ndine 10 years. Vabereki vangu vainditengera tumatoyoyato twemagitare ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni. Saka zvakatanga kare ndichiri mudukusa.
Saka vabereki vaiti chii muchiva kuona kuti musikana uyu akutoita zvemumhanzi uyu chaizvo chaizvo?
Vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vakamboita dambudziko kutambira nekuti vaiti ndirikufanira kutanga naenda kuchikoro. Vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic ndokuenda noita madegree yangu. Pavakazoona song yangu yakuplayiwo paradio ndopavakazotanga kuzoti nditora serious. Just in my head, you hear me with a bounce back,
saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindastry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo semaartist sevanhukadzi akawanda ende akasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. So dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handina kumbobvira ndadaa ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhaya iyo kumashow, vanoda kukute rerai vanokuwana ikupi?
Ndivandiko pa social media ndinonge ndichinzwa Reich R-E-I-C-H-H pa ma social media platforms ose. Pa YouTube ndakanzwa Reich ZW R-E-I-C-H-H.
Mune mashoko amunoda kupawo vanokutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuvanotonditsigira ndeye kuti varambe vachingondisapota nekuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomuviririra kunge manager kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was the Friday nasty Friday kudai, so chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nasi.
Saka ndakabudisa kasongo kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyright haisi song yao, literally song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiwe yandomba kuti tinzwe muzuva rapisa.
Kambo Ucharamba Uchipisa kubva kuna Raquel kwainona remagitara achinzi Rick. Uyo manzwa achiita hurukuro ari muMaryland muno muAmerica naIvan Zvininga weStudio 7. tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya. Asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nhasi, apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana siyana kana kuti social media. Anokoneka nemufaro, ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mwena ntungamiri Nkomo.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabasa 2024. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ezomilizwe lesikwere akula mnotho yavuka ngoba akula mnotho yasebenzana nelizwe lesikwere njalo ayisoze kube nemali abangayithola ekumati ngamanye amaloni phezu kwesikwere.
Umphathi ntambo wezemali uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo anduvana lenelise ukukweleta enye njalo imali yokuvuselela umnotho.
Ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngibona kuyinto encedayo. Nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo zokuzithuthukisa ukuze zincediseke zingaphuma ejele. Ele Israel lihlasele ele Iran izolo liphindisela ukuhlaselwa kwalo ileli lizwe ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank, iAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank. Umthuli Ncube uthi ukubhadala izikwelete lezi kuzabangela ukuthi uhulumende enelise ukuboleka enye njalo imali azayisebenzisa kunhlelo zokuthuthukisa umnotho wona oqhubeka usadalala. Uthi uNcube wethule amazwi lanamuhla enkundleni zokuxhumana eZoom esemhlanganweni weInternational Monetary Fund khonapha eMelika. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamazwe ambalwa anothileyo ukuze ephathise ngalimali isponsorship ngesiNgisi. Ibhanga le-African Development Bank lithi izikwelete zeZimbabwe nxa zihlanganiswa zonke eziphandle lezaphakathi kwelizwe zifika kumabhiliyoni phosa ngamashumi amabili, 17.5 billion US dollars. Sixoxe lencwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Okuqala sivumelana ukuthi ezilonge ilizwe lesikwere akula mnotho yavuka ngoba akula mnotho yasebenzana nelizwe lesikwere njalo ayisoze kube nemali abangayithola ekumati ngamanye amaloni phezu kwesikwere. So ukudinga le 2 billion yokubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe umuntu kumbe sithi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics nokwayo into ezinjengeze-infrastructure development nxa zi-infrastructure zigala imigwaqo zigala izibhedlela konke lokhu kwi-economic development kwathiwa ngemali yokubolela. Imali yokubolela ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper. Kodwa nxa bezikweredi uyi-debt risk njengezimbabwe awuzitholi. Okugcina kusebenza uhulumende njengezimbabwe ezakhela imigwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo kungaba njalo ukuthi uhulumende nxa esedinga imali agcina esethethwa emazimbabweni kakhulu okuhlulekileyo. So ngezinye indlela iprocess leyabayiqalisayo kumba abafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoti. Kodwa umbuzo omkhulu yukuthi iyavela ngapha 2 billion njalo bantu bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion. Into ezosesoisi njalo ayichazi ngoba unanzelela esikhathini esidlulileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayabuyisa umogeja ama-minerals i-mineral wokendiso. So siyafuna ukuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo babekwenza kanjani.
Nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo.
I-sponsorship kuwabili kuyabonelisa njengokuthi amanye amazwe ezikwezikweredi lawo ithink kungananzelela ngeviki eliphelile iChina isulile ezinye izikweredi zeZimbabwe engazibhadalanga ityala ama-petrol ukuthi ku-right now kungasiyo. So mamuthi lekhaya le-sponsorship yekhaya ama-friendly amazwe anjengawona lawa ukuthi angasinceda njani. Kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjengeAfrica Development Bank abakwazi ukuthi kuvuka kweZimbabwe kulosipidi esinjani ku-development ye-Africa njalo kwi-economy ye-Africa abangathi unqabe nakho bethe hayi mana sekuningi zeZimbabwe sizabonana phambi. So uyalikhangelela abantu abanjani abanozelo ungasincedisa njani. Kodwa vele ungakunanzelela ileso sponsorship akunasponsorship akunathiwa emhlabeni othiwa yi-3 months iyakelwa ngama-conditions. Kodwa nxa kula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions.
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha izigi iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho?
Formal market enkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba kudetermine ngama market forces bengakhonti indlela abakwenza ngayo kathesi amabhanga abathengisela ithengisa kuvukele kule rate evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba lakobelo. Kodwa kungaze kunanzeleli ke manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi mali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and kungananzelela ukuthi imali eyintshaleyo kathesi so mali yothi singathi i-circulate kukhulu ayisothi i-circulate ngabove 10% imali in terms of circulation. So most of the money at the moment you're looking for a current.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kweziboshwa ngomongameli Emmerson Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo ezizaziphathisa iziboshwa lezi ukuthi zenelise ukuziphilisa zingaphuma ejele. Bathi ngaphandle kwenhlelo ezinje kuza kuba lula ukuthi ziboshwa lezi zidale amanye njalo amacala alakho ukuzibuyisela ejele. Iziboshwa ezedlula 4,000 zixolelwe ngomnankagwa kuyona le iviki ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse. Uhlelo lolu luphathisa abesifazana asebeluphele abatsha labagulayo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ekubandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabiqondile ukuthi umuntu ngakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelwe kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikliwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini labo yibo engxenye abantu abangakhala ngabo, but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission, ukuthi umuntu bekumelenze lokhana wangakwenzi into ezifana lalezo.
Ngomumo wenotho lokuselakala kwemisebenzi abaphumeleyo laba, amathuba abo aminjani
kulaba abasejele laba, ama conditions abaphila kumo, abaphila kuwo ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyile umntwana uyazithola engasela enye into angayenza, acine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khona lokho acine sebuyile. So kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i-society ephandle. Kuyabe uma i-society ephandle ingabunjwanga kahle, kungela zinto ezisiza kahle ezisiza abantu, kunzima ukuthi bese sithola umuntu osejele esefundiswe kahle kusehlile kufundiswa umuntu ke ophandle nga. So kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizingi lezane sokuthi uyabuya aphinde abuyele abuya aphinde abuyele ngendlela efana nale.
Libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwa ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abaye sebevele ejele labo baphathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo?
Kufuneka ke kulungiswe indaba ye-stigmatization. Lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethile afakwe ipenda ebomvu. Kumele ukuthi khona kuyana ikho esikuchoyo ukuthi uhulumende kuyayometha abantu bafundise ukuthi kunje abantu abengakaphumi kuyabe kumethe ube lama workshop atrainer abantu even lama communities ukuthi umuntu lwana obuyileyo nxa wenza imistake uyareforma umuntu, njengoba bekubiza bathi correctional services, ukuthi umuntu lwana hayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha. Ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu ababeyizibotshwa vele. Kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uZulu akwemukele, ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama okuzwa umuntu ebizwa sokuthiwa hayi uncube i-ex-convict, uncube owayebotshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba, uthole selikubeka ngendlela enjengayona le.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukubandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa lo Tabo kaNcube wo Studio 7 ekwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks namuhla bethule inguquko kumthetho wokulondolozwa kwemvelo elakho ukuqondisa ukuphathwa komonakalo odalwa zinyamazana zendle ebantwini. Lo monakalo ugoqela ukubulawa kumbe ukulinyazwa kwabantu zinyamazana esikhathini esinengi kubangwa amadlelo kumbe amanzi. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu, qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba uMongameli Emmerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. AbeZimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwele umthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe, ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo ese-Wildlife Conflict Relief Fund. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance, wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidliselwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose crops.
Okusilelayo kiwo yikukhokhelwa kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi. Ngaphandle kwalokho thina siyawamukela.
Unkosikazi Sithiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku wevula indlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kwedlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede, inkomo zifuye zilandele impisi labo zane zidle ziqede, but asikhomba sethu.
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna umvuthu uthi isikhwama se-Human Wildlife Conflict Relief Fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Akangadlelwa inkomo ezingafika 4-5 lezo nkomo kade ezingicabanga ukuthi alibana sezinamba ekuphezulu. Kodwa ngokubalelwa kwangkhona ngaso kubalelwa laba abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa thina esisemuva sikhangelelwa njani.
Ukhansela weWange Rural District Council umnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo utshaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kulabantu abangene ebuntandaneni abangene buya ngezitsha abantu abadlela izinkomo badlela emasimini uthini ngabo laba abadlu okudlulwe kibo.
Isikhulumeli sohlangothi lwezimpacts umnumzana Tinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lomsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
Safelwa ngabantu abangu 50 ngomnyaka ophelileyo okwaba nganeno nxa siqathanisa loka 2022 okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo iyisilinganiso esingakanani qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthela naphakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo lodudubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama-hunting quota. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kweziphathelane leMelika, ele Israel lihlasele ele Iran izolo ebusuku kulandela ukufunga kwalo ukuthi belizaphindisela ukuhlaselwa kwalo yi-Iran ngomvulo. Kodwa ele Iran lithi izikhali zohlobo lwama-drones azidalanga monakalo ngoba zihle zadutshulwa ngamabutho alo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphange wethu la umbiko othi ele Melika lamazwe alobudlelwano lalo kawazange aphatheke kusehlakalo lesi kodwa wengezelele wathi ele Melika lizaqhubeka livikela ele Israel. Ele Iran lithi kalisoze liphindisele kuhlaselweni kwalo izolo kodwa ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Kulamanye ama Arab nations angavumelani la Iran abafana labo Saudi Arabia lamanye ama Arab nations awo United Emirates labo banibani singabona le MPCC ba wild scale bigger scale wider scale wo engagcinisi idonsela amazwe amaningi kiyo. I think right now abaningi njengoba sizile uBiden esho bazo advise uNetanyahu ukuthi ungangeni ungaphindiseli wena ngoba ekuqaleni ngowaqalayo ngokubhomba ilokhu nje embassy eDamascus.
Indlela ephathwe ngayo lolu daba ikakhulu ngumongameli Joe Biden ubona kuyindlela eqotho na.
Umnumzana Joe Biden umongameli wala America, I think yena usebenzise engingathi yi-relationship evele ikhona phakathi kwe-United States le-Israel ekuthini i-United States izohlala vele injani isupporta i-Israel ma ukuthi ihlaselwe kodwa simbona engathi usediviator from leyo agreement ebikhona for iminyaka yonke ngoba simuzwile uJoe Biden criticize uNetanyahu emtshela ukuthi hayi cha siyakuzwa lokho okuchoyo ukuthi ama iHamas iyo yaqalayo ngoku-attack iIsrael. Kodwa sokwanele mayuyo, sokumele kube le ceasefire, likhulumisane kutholakale i-way out, whether it's a two-state solution eyiyona I think uBiden ayisupportayo ukuthi iPalestine ithole i-independence yayo ibe free from Israel. So yes, kwabanye indlela uBiden ayihandle ngayo lolu daba babona kuyiyo indlela enqotho, whereas abanye bathi hayi cha, abengamelanga ukusupportane le-Israel, uvumele ukuthi abantu abaningi bangaka kangaka babulawe ePalestine. So uJoe Biden ukhangelane lokhetho ngoNovember, and sibonile kuma primary kuma states afana la Michigan la Minnesota kusiba le protest vote against uBiden for ukusupporta kwakhe Israel, and kungamluzisa ama votes ngoba ngama swing states lawo lapha wina khona by ama small margins versus ama Republicans. So angeke afise ukuthi ama voters lawa waluze. So ule choice yokuthi achintshe completely, a reverse decision yokusupport Israel, kodwa lakhona leyo decision layo izobuya lokunye lakho from amanye ama-Americans asupport Israel.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe njalo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande o Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Elirashiya selizame okulithumelane 14 ukuguqula indlela inhlanganiso ye-United Nations ebona ngayo udaba lwempi ephakathi kwelizwe leli lele-Ukraine. Elirashiya lifuna ukuthi ele-Ukraine likhangeleke njengelizwe elaqala impi ephakathi kwamazwe lawo mabili. Lifuna njalo ukuba ele-Ukraine lingatholi usekelo lwamanye amazwe lokuthi lingabi lelungelo lokuzivikela njengelizwe elincane. Elirashiya lifuna ukuba abantu balibone njengelizwe elizama ukuzivikela njalo lokuvikela izizalwane zalo. EleMelika lithi kumele kubekwe sobala konke lokho okwenzakalayo. Lithi elirashiya elikhokhelwa ngumnumzana Vladimir Putin kayisilo elihlaselwa ngele-Ukraine. Lithi abantu bayakuzwa konke lokho okukhulunywa ngelerashiya, kodwa kumele kukhangelwe ngazo zonke indlela. Umnumzana John Kelly ophethe uhlangothi lwezombusazwe kunhlanganiso ye-United Nations emele EleMelika uthi kuchwaqisa umzimba okwenziwa ngele Russia elihlasela e-Ukraine ngendlela zonke. Lihlasela ilizwe elililunga lenhlanganiso ye-United Nations. Ele-Russia liqhubekela phambili lilwisana lele-Ukraine lifuna ukuhluthuna umhlabathi wakulelo lizwe. Ilizwe leli lithola usekelo kwamanye amazwe avinjwa ukuba anike amanye izikhali ngesikhathi likhala ngokwenziwa ngele-Ukraine. Ukeli uthi ele-Russia latenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele-DPRK okwephula izinqumo zohlangothi lwe-United Nations Security Council. ELeRussia selisebenzise amabhomba la afika amajumi amane kusukela ngompalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uthi ELeRussia selithenge inhlamvu lokunye kwele-DPRK ezilesilinganiso samatani afika inkulungwane ezilijumi lane, 11,000. Lokhu kwephula imithetho yenhlanganiso ye-United Nations ehambelana lokuthengiswa kwezikhali. Ukeli uthi ele-Russia liqhubekela phambili lidlelana lebutho lakwele-Iran lapho lithola khona indizamtshina ezithola amabhomba abulala abantu abaningi kwele-Ukraine njalo abhidliza izakhiwo ezithiyeneyo. Uthi ele-Melika lihlutshwa yimbiko ethi ele-Russia lifuna ukuthenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele-Iran. Uthi amazwe wonke achothoza ukwenziwa ngele-Russia elihlasela ngamandla ele-Ukraine. Ukeli uthi ele-Melika lizaqhubekela phambili lisekela ele-Ukraine elidinga izikhali zokuzivikela. Uthi ele-Russia kumele lisuse ibutho lalo kwele-Ukraine ngoba liphula imithetho yokudlelana kwamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday seven to forgive.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi werumba uChasi Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe leshisawu Super Sounds. Lisizwa itabuka ebhinga kodwa ihlabela ikwele South Africa. lapha iphethe idlalatelayo elitsha.
Yangilangizi mchichonga, data mwanamu mchise, ngezi. Jei mwishabu leme na kula, mshabu mwila ugezi mwanamu. Wopo wende chabu leme na kula, chabu mwila ugezi mwanamu.
Bonani balandeli abahle ekhaya sikuma edinga esigabeni sekisayo. Okwamanje silas some album ayi 2 siqale nje ukurekoda 2020 album bethu omama banamhlanje. 2022 sarekoda le editha kule mina thula ngolimi lwesithombe.
Bonana kancane sami ngabunya platinum jabule mina thula jabulela ukuthi
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ngasithola ku number ezibizona +10 7 64 355 9573. Nga ufuna ukuthi umthole kule zase Zimbabwe asixhumane ku +10 63 71 78 24 085.
Abalandeli ubachiyela wapha masu
besela lisapote ngendlela eyiyo uma Facebook ungadinga uyasithola la kuma WhatsApp njalo futhi okunye ngakho ukuthi ukhona umuntu ongaba lesifiso sokusponsor thina engathi sponsor futhi ngoba afila isponsor siyamdinga.
Yes. Four. Shut up,
Oyo Dada Pat Ada Lorenz Bangane Yes Kutinu Ache Dupale Pabu Tena Yezo Kiyo Pazi
Chaya mfana nguchasi mute kwa imbize Hamba leqembu lakhe lechisawu Super Sounds Nabafana bepinga behlabela ke kamnandi lapho bathi jakulemela tula okukusindayo kwethule hayi liqhubeke lisenza kanjalo umsebenzi muhle matha akithe likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk lapho esikhangela khona ukwethulwa izinkundleni zokuxhumana kwemifanekiso yabantu benqono lapho sebexavana labake bathandana labo. Hayi ke kwanele mthwaka zomuhle njengokutsho kwami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivaleliswayo nguNtungamile Nkomo Nkololokwana wamatukanduna muizele lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.